Vamasisi vaziviza izvinasi mangwanani kuti vaFrederick Shava pamwe chete naamai naLady Pando vekuSouth Africa vakatungamirwa navale muhangkwape avo vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vari mubishi kutsvaka chaita kuti musoro uteme kuEswatini.
As chair of the organ, I dispatched the ministerial level fact-finding mission to the kingdom of Eswatini.
Sasachigaro weorgan ndakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yeBotswana, South Africa neZimbabwe kuti anoferefeta zviri kuitika kuEswatini. Chikwata ichi chiri kutarisirwa kunanga South Africa mumazuva manomwe ari kutevera kunosangana nemakurukota ehurumende yeSouth Africa pamwe chete nevari kuparadza midziyo nemabhizinesi kuti kuonekwe nzira yekugadzirisa zviri kunetsa.
Vamasisi vati chikwata ichi chichapinda muSouth Africa mushure memazuva manomwe nechinangwa chekugadzirisa zviri kunetsa munyika iyi, vachiti kusagadzikana kuri muSouth Africa kuri kukanganisa zvikuru mamiriro ezvinhu muSADC.
Takafanira kugadzirira kushomeka kwezvinhu zvakafanana nemafuta edzimotikari nechikafu chiri nyika dziri muSADC nokuda kwemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa iyo yoita kuti kufambiswa kwezvinhu kukanganisike.
Vakafanobata chigaro chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vati Zimbabwe inogara ichienda kunogadzirisa zvinenge zvichinetsa muSADC. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mufambisi wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vanoti maitiro eSADC anosetsa mbavha yakawanda.
Ungasarudza munhu wekuti mumba make ari kutozvikoniwa kugadzirisa zviri kunetsa zvechokwadi zvinondipedza masimba. Saka kana ndichinzwa izvo kuti kune vaFrederick Shava kuti vavepo pane nhengo dzadzidziende kunyika yeEswatini nekuSouth Africa vachitarisirwa kuti vaende kunodzima moto imo mavari kubva muno muZimbabwe. Muno motowo watove muno kwemakore anodarika makumi maviri.
Vambofana vaudza Studio 7 kuti SADC ichazoika bako yanaiwa kana ikaenderana mberi nekurera urwere sezvari kuita mukugadzirisa matambudziko ari mudunhu iri.
SADC yakaramba ichiita zvairi kuita ichituma vanhu vakatofoirawo kudhara kuti vaende kunogadzirisa nyaya dzevamwe. Kurwisana uku kuchaenda kune nyika dzakawanda zvekuti vachatozozvitadzisa zvachose.
Asi munyori mukuru wekutanga weSADC uye vari mutungamiri webato remavambo kusile Don Vasimba Makoni vanoti Zimbabwe ingatadziswe kuita mabasa ainenge yatumwa neSADC kunyangazvo zvinhu zviri manyama amire nerongo munyika.
Kuvamo kwegurukota reZimbabwe hakusi kutaura kuti Zimbabwe ine kodzero pamusana pekuti inochengetedza kodzero dzevanhu kana kuti haimbunyikidzi vanhu vayo. Naizvozvo handidairi kuti kuvamo kwake kune zvakunoreva kunopfuura kuti kugoverana zvigaro panguva iyoyo.
Mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa yakatanga mushure mekunge vaimbomutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vazviisa mumaoko emapurisa kuti vapike mutongo wakapiwa nedare mushure mekuzvidza Zondo Commission iri kuferefeta uori unonzi wakaitika apo vaZuma vaive mutungamiri wenyika kubva muna 2009 kusvika muna 2018. Midziyo nemabhizinesi akawanda zvakaparadzwa mumhirizhonga iyi iyo inonzi yasiya vanhu vanodarika makumi manomwe nevaviri vafa. Mhirizhonga iyi inonziwa iri kukanganisa kufambiswa kwezvinhu zvakafanana nezvekudya pakati penyika dzeZimbabwe, Botswana, Namibia nedzimwe dzakawanda mudunhu reSADC. Kamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Matondo.